Chekutanga ndinoda kuti izvo kuti kuve nemapato akawanda ari kukwidza muzvigaro zvakasiyana siyana kusanganisira chei kutungamirira nyika inyaya yekuti bumbiro remutemo rinozvibvumidza uyezve isu sebato rezanupf tinongozvionawo zvakangokodzera nekuti ndozvinotiwa nebumbiro remutemo asi iroro bumbiro remutemo zvakare rino zvarinotarisa zvakanyorwa nevakagara pasi vakaona zvakakodzera kunge zviripo zvinova zvimwe zvakaonekwa kuti pakaiswa mapepa navakasukurire akatambirwa nezeki zeki yakanga isina kuongorora idzo zviri muconstitution kana kuti mubumbiro remutemo nenyika pamwe netene electoral act zvinova izvo zvakazoongororwa zvikaonekwa kunzi zvakanga zvisina kunge zvateedzerwa naizvozvo tinoona kuti zvakataurwa nekoti yakagara pasi vakashandisa mitemoyo nenzira dzinofanirwa kunge dzichitarisirwa hakusi kuda kwezanupf zanupf hainei nechekuita nemutengo wakapiwa nehigh court high court yakazoona kuti izvo nemutemoyo wakanga usina kuteedzerwa nemazvo
vatengamo nyaya iri mudariro yekuti vakatsikuere vakunzi nedare havakwanisi kunge vachikwikwidza
ndinotenda nemashoko ataurwa namukoma wangu vamandaza bati vamandaza vanozviziva kuti utungamiri hwavo huripo pari zvino huri kumbunyikidza veruzhinji kunyanya vasingauri vanhu nehurumende iripo vachipikisana nayo inoita izvi ichizama kushandisa mutemo nekumonyorora mutemo munozviziva vana vezimbabwe uye ini munozviziva vamandaza nemumukoma vajonga kuti bumbiro redu remutemo takarigadzira isu sevana vezimbabwe kuti ritishandire munhu anonzi anofanira kunge ari registered voter kuti ange achikwanisa kukwikwidza in any position and zeki yakacherechedza ikaona kuti vakasukuere vachiripo pagwaro rekuvhotesa rinonzi voters roll and vari kumita marequirement ese anodiwa nemutemo kuti vange vachikwikwidza ndokubva vatenderwa nemunity court kuti vaite vange vachikwikwidza asi nekuda kwekuti zanupf kuburikidza navamunangagwa inozeza inotya kuti vakasukuere vakanga vamira vanobvongodza muto uye vanotiza nechauka chevanhu kunyanya vanhu vari mubato rezanupf izvo zvinokanganisa mukana wavamunangagwa wekusarudzwa muchishuwo chavo chekuda kusvika 2030 vakabva vatuma kanwana ikaka kakomana kanoina kako kanonzi lovedale kuronga utinonzira so nhau yekuti vakasukuere havasi kugara muzimbabwe haina umbowo hwakaendeswa kumatare hunotaridza kuti vakasukuere vanonzi havamo muzimbabwe kana zviri zvekusawanika muconstituency zvinonzi nemutemo munhu anofanirwa kunge achigara muconstituency yake vaisvibata munhu wese nekuti vamunangagwa havagari kukoko kusheudi kwavanonovhotera vanogara panumber 1 chembaberi
vamandaza pane umbowo here kuti vakasukuere havasi kugara munyika
kuti titsvagiridze kuti umbowo zvinozivikanwa zviri pachena kuti vakasukuere vari kusouth africa izvo zvinhu zvinoti zvinozivikanwa mutemo uri pachena iwo uri kutaurwa namunina wangu kenengam uri pachena unoti munhu anofanirwa kunge ari resident yemuzimbabwe ari registered voter electoral act inoendera mberi ichitiyo kana munhu agara ari kunze kwenyika continuously for 18 months anobva abviswa pavoters roll hongu angadaro akanga ari pavoters roll vakasukuere asi izvozvo hazvireve kuti havanga asingagari kunze for continuously for 18 months saka ivo vega ndo vanenge vaita sezvokuti vanganzi vanotora mavhoti kubva kuzanupf
vatenengamo hanzi ngoburitsai humboka hwekuti vakasukuere vari munyika kana kuti havana kugara kunze kwenyika kwenguva inodarika iri kutarwa ine electoral act
sekutaura kwandaita ndekwekuti varume ava vari kuabhusa mutemo vari kuita iyo inonzi selective application of the law zvichienderana nekuti wabuda mumba maani kunyange navamunangagwa havakodzeri kuti ndenge vari registered voter inaya chete inenge isina kuendeswa pamberi kwematare nekuti havagari pavari registered to vote is not a resident in that constituency vanogara kune imwe constituency muna 2018 munoranga ravajonga kuti tine makandidheti mamwe aigara kudayaspora vakangouya nekubva vakukwidza havana kuchadzirwa tunhwa unoranga questions nekuti vanenge vaonekwa kuti havana serious threat yavanopeza so nyaya yatinayo pano ndeyevanhu vari kuabhusa mutemo vari kuabhusa maset institutions
regai tipe vamandazi mukana wekupindura vamandazi
isuse zanu pf hatinei nemitengo iri kuitwako zvinonzi izvo takakepcha vakurisa judiciary nezvese zvinotaurwa izvo aiwa vanhu vanotsa kuzvitaura for expedience nekuti ivo vanenge vatadza kuita zvavanotatisirwa kuvachiita avo vari kukukwidza vamunangagwa vari kugara vachitaura kuti tinoda kuti maelections aitwa murunyararo ivowo ngavafambe vachikurudzira vanhu kuti tiite makampeini edu nemaelections emurunyararo
vatsenengamo vanhu vari kutarisira kuti vakatsukuere vanenge vachionekwa munyika vachitanga kutsvaga rutsigiro sezviri kuita vamwe vatungamiri vemapato zvingatarisirwa riini izvi
tinotarisira kuti purezidendi wedu vanenge vachitanga kufamba vachitsvaga rutsigiro nguva pfupi inotevera veruzhinji vachange vachiziviswa asi ndinoda kusvitsa shoko iri kuvana vezimbabwe kuti nhau yedu or struggle yedu haisi yavakasukuere struggle ndeyedu tisu takadana vakasukuere kuti huyai mutitungamirire huyai mutishandire naizvozvo we must own this battle tinofanira kunge tirisu tiri mberi kutsvaga rutsigiro rwekuti munhu atakadana auye agotiitira basa sezvamunoziva mukoma kuti anosvikirwa nedzimu remusha haasiye anotsvaga mvura mamera madhamu huni kuzvibikira doro kuwaridza kuondorozi ridzira ngoma kuzvimbira pamwe nekuzviuchirira zvinoitwa nevamwe iye chake kuzongenogara parupasa kana ngoma yarohwa yadandauka sematauro atinoita kwedu anozvitarisirwa kuzosimuka pane chimwe zvinhambo kuti adzane so izvozvo ndorichava basa ravakasukure but zvimwe zvose tinofanira kuti tizviite isu sevana vezimbabwe nekuti struggle ndeyedu haisi yavakasukure uye victory inenge isiri yavakasukure inenge iri yedu sekudana kwatakavaita iwe mutumwa wedu chete mufudzi wemombe asi mombe sandidhavo.